DC. Mangwanana kana kava tereri, tinosangana zvakare mangwanana anhasi uri musi wechina kubvumbi 14, 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti chizvarwa cheZimbabwe chakapondwa muSouth Africa svondo rapera vaElvis Nyati varadzikwe nerubatsiro rwehurumende. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nezuro vakapa zvikepe zvekuredzesa hove kumadzishe nevagari vekubhinga. Sangano remisa Zimbabwe runotungamira musangano wekuziya mafambisirwo akaitwa nyaya dzesarudzo dzichangobva kuitwa dzemabai elections nemasangano enhau. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Munyori muhofisi yemutungamiri wenyika pamwe nedare remakurukota vaMishek Sivanda vakaziviswa nezuro kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakapa mvumo yekuti chizvarwa cheZimbabwe chakapondwa kuSouth Africa vaElvis Nyati vavigwe nerubatsiro rwehurumende. Mutumbi wavanyati unonzi uri kutarisirwa munyika mukupera kwesvondo rino. Vanyati vakapondwa nezvizvarwa zvekuSouth Africa svondo rapera mumusha weDeep Sloot muJohannesburg mukurwiswa kuri kuitwa zvizvarwa zvekunze kweSouth Africa nezvizvarwa zvenyika iyi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nezuro vanonzi vakapa zvikepe zvekuredzesa hove 10 nezvinomwe kana kuti 17 kumadzishe ekubhinga, zvina kumadzishe ekukariba, zvishanu kumasangano mashanu evechidiki pamwe nezvimwe zvishanu kumasangano mashanu emadzimai vaMnangagwa. Vakanga vakavimbisa zvikepe izvi kuvagari pavakapedzisira kushanyira dunhu iri. Vanonzi vakavimbisawo kuti hurumende yavo ichavaka mahofisi ekwamudzviti muBhinga senzira yekurerutsira vagari kuti vaitirwe nyore pakutora zvitupa nemagwaro ekuzvarwa. VaMnangagwa vanonziwo vakati vane urongwa hwekuti magetsi ari kugaiwa kubva mugwenya remagetsi ezuva resolgas nemamwe magwenya emudunhu iri aende muzvikoro nemakirinika zvemuBhinga. Studio 7 aina kukwanisa kubata mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba kanawo kugurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa. Asi mumiriri weBhinga muparamende achangobva kusarudzwa ari webato reCitizens Coalition for Change vaPrince Dube Kosiwanda, avanoti havana kukokwa kuchiitiko ichi, vanoti makorokoto kumadzishe ekuBhinga akapiwa zvikepe sezvo madzishe aya achingotamburawo semamwe madzishe emunyika yose.
Ndinoti makorokoto kumadzishe vawana maboti okubata kapenta, nokuti madzishe ekwedu anotambura semadzishe emunyika yose. Saka navapiwawo zvokunzi chibatai apa muwanewo zvokuraramisa mhuri, tovaita makorokoto. Hatina utsinye wokuti kana mumwapowo zvakanaka tozoti hazvaipa anokuti apirwei. Madzishe edu toti hano makorokoto, shandisai zvakanaka zvamapiwa izvozvo, mubate matemba, muchengete muriritire mhuri dzenyu. Ndofunga zvakanaka. Asi zvimwe izvo zvavavimbisa vaMnangagwa zvemabasa, ndifunge kuti mabasa vanga matanga kubhinga kuHarare kusina nekuumberengwa nekuavanobva kuese kuzvishavane vaMnangagwa kuna mabasa. Handiona kuti mabasa angazonzi avako kubhinga chirudzii, but tinotenda nezvavauya nazvo. Zvibhorani ndakataura kudhara inini kuti zvibhorani haisi development. Isusu tine Zambezi River, Jonga. Zambezi River patakabudiswa muna Zambezi River muna 1958 takaudziwa isusu kuti mvura ichakuteverai kubva kwamabva uku. Haisati yauya, aingatevere nezvibhorani, nokuti chibhorani achiite tepu pamusha nepamusha. Hapana zvifuyo zvingamwa muchibhorani. Hapana irrigation yatingaita kuti tirime mukati megore rese nezvibhorani. Saka kungoitawo havo tinotenda vashomai vavo vanenge vawanawo mvura iyoyo kwemwedzi miviri kana mitatu, nokuti zvibhorani they dry up. So kana vawanawo vanenge vangowanawo, thank you so much, but hamunangagwa ngavateerere nhoroondo yedu, ngavateerere zvichemo zvedu, vasauye nezvavanofunga kwavanobva. Tinoda ndofunga tingabva tafambirana, but aiwa hatingarambidzi vaenzi sekutaura kwangu. Thank you nezvasiyiwa nemuenzi, ngavadzokeravo kwavanobva vaende, tichasara tichironga zvedu zvinhu zvedu kubinga.
Tinoona kuti hurumende inenge yave kutarisa nyaya dzebudiriro mudunhu renyu rebhinga iye zvino. Tingati here zvine chekuita nesarudzo dziri kuuya dza 2023?
Handizive kuti makore ose aya 41 vange vachiisa focus kupi. Saka kuti iye zvino vazoisa focus kubhinga, handingataure hangu kuti zvinei nemaelections a 2023. But ndoda kufungidzira kuti vamunangagwa vanofunga kuti kana vakaunza zvibhorani vakauya vakazoisa mairrigation avo, nokuti mairrigation avari kuisa aya ndeavo voga, haasi vanhu vemubhinga, kuti zvinovapa kuhwina maelection. Handingati ndizvo zvichaitika, but tongoonawo kuti vari kuedza kuita sei. Asi zvatingataura ndezvekuti 2023 tichavakwapaidza zvavasati vamboona vamunangagwa. Chero vakauya ivo pachavo kuzomira kubhinga notice a member of parliament, ndovarovesa zvavasati vamboona. So ndivo zvandingataura, Jonga.
Imi makwaniso here kunge muripo panga pachisvitswa zvekushandisa mukubata hove nezvimwe zvose izvi navamunangagwa?
Ini handina kukwanisa kuenda, Jonga, nokuti isusu hatingoende kwatisina kukokwa. Mutambo uyu wange une vene vavo. Mushanyiri ashanya mukati meconstituency ange ane vanhu vanga vachida kuona specifically. Wangu usiri mutambo womunhu wese, wangu uri mutambo wemadzishe, machiefs edu anga achienda kunopiwa mabots. Mabots avo, kwete emacommunities, mapersonal bots avo, machiefs. Then kwabva kwapiwa mayouth ezanu PF ne women's league yezanu PF. So it was a closed club, the youngest club yemunhu wese. So because of that handina kuenda.
Vanga vari mumiriri wedunhu rebhinga muparamende vaPrince Dube Kosiwanda vebato reCitizens Coalition for Change vari parunhare kwakare kubhinga neStudio 7. Nerelisa Zimbabwe neZuro rakatungamira musangano kuulawayo wekuziya mafambisirwo akaitwa nyaya dzesarudzo dzichangobva kuitwa dzemabyelection nemasangano enhau. Musangano uyu unonzi wakapindwawo nemunyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana, pamwe nevamwe vashandi vebazi ravo, vamiriri veZBC, vamiriri veZEC, Broadcasting Authority of Zimbabwe, nhengo dzekomiti yeparamendi inoona nezvekufambiswa kwemashoko, pamwe nemamwe mapoka ane chekuita nekufambiswa kwenhau. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezvekubudiswa kwemashoko pamusoro pemusangano uyu. Asi vaMangwana vakazivisa nezvekupinda kwavo mumusangano uyu kuburikidza nemashoko avakaisa padande mutande reTwitter. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mukuru weMisa Zimbabwe vatavani mwoyo.
Hurukuro dzedu dzanga dziri dzekuti kufambiswa kwesarudzo nekufambiswa kwemashoko hazvipatsanurike. Sezvo kana mutungamiri wenyika akanga aparura urongwa hwesarudzo, mafambisirwo enhau anobva atanga kushanda ari pasi peZimbabwe Electoral Commission, kwete Zimbabwe Media Commission. Saka tatichida kuti tionesane kuti muonero wedu isu tichishandisa donzvo rakaparurwa neZMC, rinova iro donzvo rekuti ZBC yaizopa mukana wakakura sei kushambazwa kwemashoko. Tikange tichitarisa munguva yemaelections kuti zvakafamba sei, tikavapa zvakare kuparura kwerwaro rwatainge tichiongorora famuso kwemashoko. Rwaratidza irwo zvikurusa kuti ZBC yaramba yongofamba nemuhombekombe mekutsigira bato rimwe chete richisiya pamamwe mapato. Naizvozvo tachikurudzira kuti vabva kunzvimbo dzakasiyana, kusanganisira ministry, kusanganisira vanoona nezvemutemo, vatarisise zvikurusa nekuti pane mitongo yakapiwa nematare edzimhosva yekuti ZBC haifanirwi kushanda ichitsigira bato rimwe chete.
Saka ZBC yatichiyo pamanga muchikurukura nyaya iyo yekuti havasi kupa mativi esemukana.
ZBC yatipawo muniro wayo ichiti yakatedzera mutemo, ikasimamwe mapato haana kutora nguva yakarapiwa. Saka zvakavaremera kuti varambe vachivadzingirira. Saka naizvozvo isu wacho tapawo muniro wedu kuti hazvina kukwana kuti bato kana kuti muromo wenyika yeZimbabwe inova ZBC inova inonzi ndeye vanhu vemuZimbabwe. Saka inofanira kuita basa isina kwayakarerekera kuti ienderere mberi isingaremekedzi mutemo unovapazviga zvekuti varambi vakatsinidzira kuti mapato ose apiwe mukana wakafanana kuti akwanise kutaura nevanotsigira mapato avo, so kuitira kuti vasvike kunzvimbo dzose dzenyika ino vachishandisa zvivhitivhiti madzangara dzimu enyika.
Izvi zvakakosherei vamoyo?
Izvi zvinoitirwa kuti nekuti vanhu vemuZimbabwe ndovaridzi vepublic broadcaster kana state owned black broadcaster, saka ive chitsvambe chekuti inge ichitaura nhunha dzavo uyezve ichitsigira kuti pange pane kuvepetwa kwenhau kwakasununguka.
Saka chii chikuru chamungati chasungwa kana chabuda mumusangano uyu?
Zviga zvakawanda zvabva musangano uyu zvinosanganisira zvekuti panofarwa kunge pane kuchimbidzika pakupepetwa kwezvinoshandiswa kunge vachitevedza kana kuti vachiongorora sarudzo dziri kufambiswa sei zvikurusa kubva kuzeki, nekuti ndiyo inenge ichitarisa pakuburikidza seiyo referee wemutambo uri kuitika. Kasi zeki inowanzoburisa rwaro rwayo vanhu vakangama, rwaro rwataparura nhasi unofarwa kunge kuchibudiswa nezeki nguva iripo kudivi kwavo, kuitira kuti isu patinoparurawo rwedu totarisa kuti tikuwirirana here kana kuti hatisi. Kasi zeki inononoka kubudisa, saka tati pakurumidzwe. Kechipiri, tati panoda kuti paitwe nhaurirano yekuti pofambiswa sei nyaya dzekuti coverage kana kuti kubatwa kwemapato ose kusumudzirwe, zvikurusa nyaya yekuti shedule ngaisave ichiitwa nezbc kana kuti nevanopepeta nhau chete, kasi ngaiitwe nevanhu vose. Kechitatu, panga pachinzi ngapaungwe dare revanhu vanga varipo rinoramba richitevera kuti zviga zvanhasi zviri kunge zvichirudunurwa sei kuita mberi. Saka ndo zviga zvizvi zvanyaya kubuda mukutaurirana kwanhasi.
Mukuru wemisa Zimbabwe Vatabani Moyo vari parunare kuulawayo nestudio 7. Rinorwira kodzero dzevanofamba nemabhazi nemichovha rePassengers Association of Zimbabwe rinoti kushayikwa kwezvifambiso zveveruzhinji kwave kuita kuti vanhu vakawanda vakwire chero motokari dzavanenge vawana, izvo zviri kuisa vakawanda munjodzi yekubirwa nekubhinywa. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano iri vatafadzwa Goliati vanoti nekuda kwekuti kambani yemabhazi yehurumende yeZupco haisi kufamba nenguva mumaguta pakuenda nekudzoka kumabasa nguva dzose, vanhu vave kutora nguva yakareba vakamirira mumitsetse, izvo zvinozoita kuti vazopedzisira vangotsvagawo zvimwe zvifambiso. Ngatinzwei vachitsanangura.
Kushomeka kwemabhazi nemichovha kwaita kuti veruzhinji vakwire mabhazi vakawandisa vachinzi vamire dumbu nemusana, izvo zvatinoti zvinokonzeresa kuti vanhu vabatwe necovid-19. Apo patichangonzwa kuti kuchaina zvakare vanhu va tanga kubatwa futi necovid-19. Izvi zviri kuitwa nemakambani ari kutakura veruzhinji kutyorawo kodzero dzedu panyaya dzeutano maringe nenyaya yecovid-19.
Izvi zviri kukukanganisai zvakadii sevafambi?
Izvi zviri kuzoita kuti tinge chikwira chero motikari dzatinge tasangana nadzo, nekuti hatina sarudzo, uye zvakare mabhazi nemichovha zvishoma zvikuru zvekambani yeZupco. Dambudziko riripo nderekuti hurumende iri kutinyimawo kodzero kuti tisarudze zvatinoda kukwira zvakarongeka. Zvinofamba nenguva, mabhazi ariko nemuchovha hazvifambi nenguva. Isu tinenge tine zvakawanda zvatinenge tichida kuita. Izvino makaona kuti mabhenga anga amboenda kunogara veruzhinji akabviswa akuiswa mutaundi chemuCBD. Ndozvaakuita kuti vanhu vakwire mabhazi vachienda kunoda kutenga kana kunogadzirisa nyaya dzemaakaunzi nekuitawo zvimwe zvinoda mari nezvimwe zvekubhadhara bhadhara. Saka tiri kuti zvinofanira kugadziriswa nekuti nyaya yezvifambiso haina kumira mushe munyika panyaya dzekutakurwa kwevanhu mumadhorobha.
Saka zvingagadziriswa sei zviva Goliath?
Zvinoda kuti government ise musoro pamwe chete nesu tinokwira mabhazi nemichovha kuti tive nesarudzo, tiisewo pfungwa dzedu kuti zvingagadzirike sei. Hatigona kugadzirirwa kufamba zvakanaka nevanhu vashoma avo vanokwira nekutakurwa nemota dzavo dzemapuraivheti vachisiko pabasa. Havanyatsonzwisisi kurwadziwa kwatinoita nezvatinonzwa kana tichaya michovha tichisangana netsaona nenjodzi yekusangana nemakororo nokubirwa nokurwiswa nekubhinywa. Izvi zvinotirwadza zvikuru. Tinoona sekushahanya tichogona kunzi hanzi zvifambiso zvakachipa, asi izvo zvisina kuchipa, tichingodhurirwa chete nekuti zvifambiso zvacho hakuna. Tinotorarama nokukwira chero chero kuti tibate nguva.
Vanga vari mutauriri wesangano revanofamba nemabhazi nemichovha rePassengers Association of Zimbabwe, vatafadzwa Goliath, vari parunare muHarare nestudio 7. Zveutano rakazivisa nezuro kuti hakuna munhu akafa necovid-19 uye vamwe vanhu 66 kana kuti 66 vakawanikwa vaine denda iri nezuro wakare. Kusafa kwakaita vanhu kwakaita kuti uwandu hwevanhu vafa necovid-19 munyika hurambe huri pazviuru zvishanu nemazana mana ane 56 kana kuti 5460. Uwandu hwevanhu vabatwa nedenda iri kubva zvaratanga wakakwira kusvika pazviuru 240 nezvinomwe zvine 166 kana kuti 247,116. Tombotarisa zviri munhau. Nhau renewzimbabwe.com rine nyaya inoti nhengo dzeparamende dzebato rezanupf dzakasveeredza nekutadzisa nhengo yebato recitizens coalition for change vatendai biti kupa mafungiro avo panyaya yaikurukurwa mudare reparamende nemusi wechipiri vachivapomera mhosva yekukoka zvirango. Bepanhau redaily news rine musoro wenhau unoti vaive mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaconstantino chiwenga muzvare mary mubayiwa havakawanikwa nezuro vaine mhosva yekuda kufojera muchato wavo vari kutarisirwa kupiwa mutongo wavo nhasi. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Studio 7 ina angu ndinoda kutaura panyaya yeguma yemavhoti next year. Gore remangwana tinodawo nyika dzekunze dzitibatsire dzipindire tisunungukewo nokuti nyika kwaya kuenda kusiraiti. Tibatsireiwo nyika dzekunze dzitimiririre tiverengerwe mavhoti dziripo nyika kwadzo dzinokwanisa kutibatsirawo. Ndoda kukutendai vestudio 7 nokuti panhau chaidzo chaidzo vedu vezimbabwe tatambura tanzwa. Hapana china chatinoti chiri raiti, zvinhu zvese hapana chatinoti chiri raiti. Ndatenda hangu ndinonzi Maishava.
Kasara seyo vateereri vose pastudio 7 makadi kumatima naese enyika. Ndiri kutaura wandiri pano pabakers fort. Zvakaoma vakomana, zvakaoma vedueya. Tine tine urombo mava nyati vakatisiya wapa nenyaya yemirushonga yakaitika musouth africa pakisplute apo. Tinoti ngavazorora murugare. Nyika yedu dai yanaka, vatadzokerawo kwedu kunyika kunovhota. Munhu wese agona kuvhoterawo kuti nyika ishanduke nekuti zvakaoma shuwa. Mukuru wedu uyu haana zvari kumbotaura pano zvinoitika kunoku. Tiri kuno tirikunguwawo zviri kuitikawo asi kweduwo zvaibodisvikewo asi zvasvika kwatiri asi tinokumbirawo zveshuwa kuti madai nyika yedu yanaka vataendawo kunovhotawo tagadzisawo nyika yedu zvakaoma nokuti totodemba mukuru danga aripo vatakabvisa nechisimba vamunhu vamugabe avo vaitombotimiriravo asi haiko zvinezvi ha takarashika pokubaya takarashika iro mubhatani atakaita asi ha tingazvita sei asi hatingondokurudzira nechekuti dai tanovhota vo 2023 handei tinorejista tinovhota nyika yedu inake tigadzirise nyika tipinze mukomana apinde pamwe zvinhu zvingaita zviri nani tatenda vateereri
ya pakaipa takwara nenhamo muzimba hei tichatizira kupi manje ha kusauti kwacho tiri kungorohwa hei ha dai vambotiitiro plani hurumende yedu iyi ha yakutonga nedemo manje akundokutonga nedemo ha but hazvinopera chete
tinomukwazisai vanhu vestudio 7 tinomufarira yambo nechirongwa chenyu tinokashikamara nemashoko evatungamiri venyika dzekuzimbabwe kuti vanotaura nyaya dzehondo kuti hondo yakarwiwa kare ikapera nenguva yazvo kadarika asi nenanhasi vanoti nyika itongwe ngebhiro ivo vari mapurezidendi endi nyika mune vanhu vanodzidza ivo kuzoenda papurezidendi chikoro kudzidza kuti vati nyika itongwe ngebhiro saka vichida kuti vakirite hondo zvingavataure kuti nyika ine inofanira kuzotorwa ngerimwe bato tatomidzisana chibhakira torovana kwanyiswa ndouchatonga nyika tiri marudzi isu tega because ivo ndo vanozvitora kuita sekunge ndo vanhu vichisafa kuuya kunyika inobve kunze kutsvaga mafuro manyoro but havazvionzese izvozvo pamberi neudzvanyiri nokuuraya vanhu but mwari ane chekuita nenyika yezimbabwe ngaapinde hake mukomana
makadii zvenyu pastudio 7 apa mukutaura nangundu cape town uko unoda kungotaurawo panyaya yekuurawa kwevakuitwa vanhu zvava zvezimbabwe south africa mavonero angu ndoona sokuti zvinonetsa kupera ende ropa rinogona kuzodeuka zverakatonyanya nokuti zvavakuita sekuti zvava zvematongerwo enyika nokuti kana kongotagetwa mazimbabweni chete apa takatarisa zvenemaelection zvavakuita sokuti south africa ikutotumwa iri kutopuwa puresha nedzimwe nyikawo dziri kutemera zimbabwe masanction kuti hurumende yezanupf iwane ichitobva hurumende yezanupf inotozvishya kuti vanhu vabviswe muno because inotoziva kuti vanhu vava vakaenda vese vavavo inenge indoziva zvine mutsindo saka zvematongerwo enyika zvinotinetse zvikuru sei south africa inenge itotopushiwawo dai angorega ta vanhu vese vangozvindira muzvakanaka airega kudeura ropa revanhu vanhu vanondovhota murunyararire vaisa mutungamiri wavanoda vanhu zvematongerwo enyika manje zvichaguma zvava hondo because vanhu vachahopezira vada kudzoserawo kana kuzoendawo kuzimbabwe iko kana ndogarira kumabhodha kune vanenge vachibva kuno south africa zvakwa zvesouth africa kwakutanga kuzorivhenja saka zvinokonzeresa hondo izvi mberi ko kunogona kuzova neukama huzina kunaka pakati kwesouth africa nezimbabwe ndo maonero endiri kuona kwezviri kuenda ikoko because vanhu havazopeti mavoko tichifa tichasvika panguva yekuti tizodzoserawo tikatadza kudzosera tiri muno munhu chaainda nindogara kubet bridge ikokoko tichipisawo marori anenge achibva kuno nezvi zvakwa tichivapfekedzawo matari tichipisa ndo matangiro achadeta hondo yacho ipapa
makadiko kumazimbabweans kwese kwamuri pasi rese renyika right here in Durban kuno kukure nani hakuna kana problem iriko for now but kapakaita anything tichikozivisai but for now this side everything's okay thank you
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika akapfuura nekukwadza vanhu muchitima muguta renew york frank r james anonzi akasungwa nezuro murume uyu anonzi ane kero dzekwaanogara mbiri imwe mudunhu repennsylvania neimwe iri mudunhu rewisconsin Kurwiswa kwechiteshi che 36th Street chiri mumusha we Sunset uri muBrooklyn kwakasiya vanhu makumi maviri nevatatu kana kuti 23 vakuwadzwa gumi vavo vachinzi vakakuwadzwa nekupfurwa. Mapurisa anoti vashano vavo vakakuvara zvakaipisisa. Vamwe vanonzi vakakachidzwa nechiutsi, vamwe vachikuwadzwa mukumhanyidzana kwakaitika vanhu vachiedza kubuda. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika munyika, Tabata mufundisi Chakangwenya vekereke Salvation Army uye vari mumiriri wesangano revana veZimbabwe vari muno muAmerica, Resume Family USA. Mufundisi Ngwenya vanoti kusungwa kwaJames kunobatsira zvikuru vagari vemuNew York kuti vagadzikane, sezvo vave kuziva kuti munhu akapfura vanhu abviswa mavari.
Frank James ndozita rake akapinda muSubway. Mavideo anotoratidza achitopinda kuita kunge munhu kwaye akapfekawo uniform dzekuita kunge construction worker. Akapinda paSubway akatobhadhara ticket rake akatoswipawo MetroCard rake akatopinda, akapisira aita zvaaifanira kuita izvozvozvo. Tinongotenda Mwari kuti vanhu hapana akafa, but vakakuwadzwa zvishuwa vanhu, and tinongotenda Mwari kuti abatwa. Noti munhu akadaro kumungagara muchifunga kuti anogona kuzviita zvakare, vanhu havambosununguka. So tinongotendawo Mwari kuti abatwa.
Kubatwa kwaaita uku kunorerutsa zvakadii kutya kwanga kwave muvanhu vemuNew York?
Chimbofunga dai uriwe wakuwadzwa munhu wachonza asati abatwa, kana iri hama yako, hazvimboita zvakanaka. MaNew Yorkers vanhu vakasimba havo. Munorangarira 9/11 yakaitika muno muNew York, zvimwe zvakawanda zvakaitwa. So maNew Yorkers vanhu vakasimba zvavo uye havatyi kuramba vachienderera mberi neupenyu hwavo. But kubatwa kwake kunobatsira kuitira kuti vanhu vazhinji vanotya vayava, vanoramba vava kuti munhu uyu abatwa, vanokwanisa kuenda kumabasa vari vakasununguka vasingatye. Uye vakakanganisirwa ivava vanoziva kuti munhu uyu akunosangana nezvaaitsvaga, zvinova dumiro remutemo.
Hapanawo here zvizvarwa zveZimbabwe zvingadai zvakabatanidzirwawo mutsaona iyi?
Tinotenda Mwari kuburikidza neZim Family USA tinoona kuti hapana vana veZimbabwe vakabatwa nemamwe machechi nenge WhatsApp groups atiri, ane mamwe akangowanda masocial WhatsApp groups kana even maFacebook. Vana veZimbabwe tinenge tichitsvagana. Tinotsvagana zvichingoitika unobva watanga kutsvaga naye ari kuNew York, ndiani ari kuBrooklyn, ndiani, what's going on. So hapana mwana weZimbabwe akabatwa kana kuti akaafektwa nenyaya iyoyo. So tongotendawo Mwari pamusoro paizvozvo.
Tichitarisa nyaya dzekuchengetedzeka kwenzvimbo dzinokwirirwa zvitima neveruzhinji, pane zvamungati here zvingadai zvakapotsekawo nevanochengetedza nzvimbo iyi zvakabvumidza kuti murume uyu anga achipinda nezvo?
Pane vanoti mametal detectors aifanirwa kubata munhu iyeye. Pane avari kushandisa kumaairport mametal detectors ekuti pakangoita chinhu chinenge simbi simbi chinenge futi futi inovharira. Those metal detectors I know kuti vanawo muNew York, but handifungo kuti vakaisa vakapedza zvese mese areas ese, because unotomuona achitopinda nemabhegi ake maviri. Obviously mabhegi wai ndiwanga nechi angaine futi nemabhomba iwayo. Saka dai mametal detectors aya anga aripo, angadai akabva bata tino munhu ane chinhu chainacho.
Ivo mapurisa muNew York vati vazivisa here chinangwa chakaita kuti murume uyu anga achitora matanhwa?
Havasati vataura, hakusati paitwa anything so far. Hapana chati chataura kuti chii chaari kuitika. Atobatwa angaita famba zvake tange munhu ari kuenda zvake kumbare kunotenga matomati. Zvofamba zvake iye achitosungwa. Vamwe vanhu vari muno umu just like any other places, vamwe vacho vane mental health issues.
Avanga vari mufundisi Chakangwenya vekereke Salvation Army uye vari mumiriri wesangano revana veZimbabwe vari muno muAmerica, Resume Family USA, vari parunhare muNew York neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa zvanga zviri munhau nhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti chizvarwa cheZimbabwe chakapondwa muSouth Africa svondo rapera vaElvis Nyati varadzikwe nerubatsiro rwehurumende. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa neZuro vakapa zvikepe zvekuredzesa hove kumadzishe nevagari vekuBinga. Sangano reMisa Zimbabwe rinotungamira musangano wekuziya mafambisiro akaitwa nyaya dzesarudzo dzichangobva kuitwa dzemabyelections nemasangano enhau. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manhero anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@vowenews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa.vowshona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka vateereri.